mangwanani akanaka vakereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 7 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Ndakuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pavapfumbamwe.
Kune magonyeta apiswa kubva makuseni anhasi. Kune marori ari kutemwa nematombo. Kune vanhu vari kuvhara mugwagwa kuti vasafamba. Saka kuda kuti matruck drivers mazhinji ari kunoko ari kumhanya izvozvi. Vari kumhanyiswa nevakomana vemunomi yavavo.
All Truck Drivers Foundation yomuSouth Africa inonzi yatangidza zvekare kurwisa vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvenyika iyi.
Tinoti kumhure kwachamisa. Takamirira bato reMDC Alliance chemaine tariro tinemi marwadzo ese munguva yakaoma kudai.
Amai vemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoshaya.
Tiri kutarisira kuendesa tsamba yedu nhasi kundozivisa mapurisa kuti aziveiwo kuti tiri kuratidzira sezvatinosungirwa nemutemo. Mutemo bedzi unongotisungira kuti tizivise mapurisa kuti tiri kuronga kuratidzira. Tazivise mapurisa topfuure mberi nekuratidzira. Ndozvinotaure mutemo.
Vari kuronga kuratidzira pakupera kwomwedzi uno nhasi vanoendesa mapepa avo kumapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vafa nechirwere checoronavirus hwakwira kusvika pavapfumbamwe mushure mekunge mumwe murume wekuBulawayo afa nechirwere ichi nezuro. Murume uyo anonzi ange asina nhoroondo yekumboenda kunze kwenyika ange ave nemakore makumi mashanu nemana ekuberekwa. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika kumazana manomwe nemakumi matatu nevana 734. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu gumi nevasere nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava gumi nevatanhatu vakabva kuSouth Africa uye vaviri vakatapurirwa chirwere ichi munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi munyika izana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe 197 uye vafa vachiri vasere. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru makumi masere 80,000. Vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa vanoti vari kutyira upenyu hwavo mushure mesangano reAll Truck Drivers Foundation, ATDF, razivisa kuti rinoda kuti vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vabude munyika iyi kutangidza nhasi chipiri 7 chikunguru. Umwe mutyairi wemagonyeti anobva kuZimbabwe, vatatenda Chidombwe, vaudza Studio 7 kuti mamwe magonyeti akatanga kupiswa nemuvhuro uye zvizvarwe zveZimbabwe zviri kuita basa iri zviri kuedza kuenda kunotsvaka rubatsiro kubva kumuzinda weZimbabwe muSouth Africa.
Nyaya iri kunoko haina kumbira zvakanaka. Chimiro chiri kunoko hazvina kujeka. Sekuti pane chikwata chiya cheMasouth Africans chiya chinozviti All Truck Drivers Foundation chatanga kushungurudza macitizens ekune dzimwe nyika ari kugara munyika munomu, kunyanya kune vavo vari kutyaira ngoro dzemoto huru idzi dzatinoti magonyeti. Asi mhirizhonga yavakaronga iyi vakaironga kuti varida kuita musi wa7. Saka takangotarisira kuti pane zvingangoitika zvekare uye mhirizhonga iyi inogona kuzobatanidzira zvekare nevamwe vanhu vasitinini chekudhiraivha magonyeti aya.
Pane zvati zvaitika here?
Pane nyaya dzakati kuti dziri kuitika. Kune magonyeti apiswa kubva makuseni anhasi.
kune marori ari kutemwa nematombo, kune vamwe vari kubva mugwagwa kuti vasafamba. Saka kuda kuti matruck drivers mazhinji ari kunoko ari kumhanya izvozvi, vari kumhanyiswa nevakomana vemunomuya vavo kuti vane kuratidzira kwavari kuda kuita.
Saka matruck drivers maona akaita muri kuona vanoti vachazvifambisa sei?
Pari zvino pane urongwa huchiri kurongwa kuti tigone kuti tisvike kuembassy. Tinozvitawo zvinyuto zvedu sekuti nyaya iyi haisi nyaya yenyuwani. Inyaya yakatanga gore ra2017 nanhasi inyaya ichiri kungoitika nguva nenguva. Iura nyaya yekuramba ichidzokorereka dzokorereka. Saka tiri kumbofungawo kuti tikamboendawo kuembassy tikambononyunyutawo kuna ambasada wedu kuti ndochichemo chatinacho muno muhurumende itichengetewo, nekuti ivo varungu vatinosenzera vanombozamawo kutichengeta. Sekuti pane kuti oda iripo yakatoburitswa kuti kuratidzira uku kusaenderere mberi, asi munongoziva vanhu munomu kuti havadzoke kumashure chavanenge vasunga vatosunga.
Ko iyo hurumende kana kuti mapurisa ari kudini nyaya iyi?
Mapurisa havana zvavanogona kuita, vagona chete kungouya vongomisa mhirizhonga, asi mhirizhonga inoramba ichienderera mberi kunyanya usiku ndobva zvinonyanya. Masikata ndova vari kuti vanenge vachimacha mumarodzi vachidii vachidii vachidii, asi mataredzi mhosva emunomu ari kuramba kuti vanhu havarambe vachiita zvavari kuita. Ndochete zvavanogona kuita, havana zvimwe zvavanokwanisa kutibatsira nazvo.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vanotyaira magonyeti vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa nestudio 7. Zvichakadaro, vanorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vashora zvikuru hurumende yeSouth Africa vachiti hapana zvairi kuita nenyaya iyi, kunyange hazvo sangano reATDF rakange richironga kuita izvi kwemazuva mazhinji uye vachingoronga pachena.
Zvinotyisa zvikuru zviri kuSouth Africa kuti sangano revatyairi vemuSouth Africa rinonzi ATDF rine urongwa kutanga nhasi musi wa7 July hwekuita humondi vachitsvaga nekuvhiringa kana kutoponda chaiko vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa.
Iyo hurumende yeSouth Africa haisi kuzviziva here izvi uye iri kurongei?
Hurumende yeSouth Africa nemapurisa eSouth Africa havana zvavari kuita kuchengetedza runyararo. Iko zvino svondo rese rapfuura, mazuva apfuura, tanga tichiona zvichirongwa mumaWhatsApp vachitumira mashoko, vachitumira mavhidhiyo, vamwe vachona vakatobata pfuti vachitaura kuti kubva musi wa7 July tichauraya vabva kure vese vanenge vachityaira magonyeti, vachipfuura vachipisa mumagonyeti. Dambudziko riripo nderekuti hurumende yeSouth Africa yakapeta maoko, yakagumbata vatyairi vekunze vachishungurudzwa, kunyangwe zvazvo vaine mapepa akakwana. Vazhinji vachona vari kutovhiringwa vaine mapepa avebasa. VATDF havasi kuzvitsvaga izvozvo, vari kungoti chero munhu ari mubva kure chete ngaabve muSouth Africa.
Munoti kuhurumende yeSouth Africa vaMavhinga?
Hurumende yeSouth Africa ngaipindirewo ichengetedze upenyu hwevatyairi, ichengetedze runyararo, uyezve iite kuti vatungamiri veATDF vari kuita huipi hwakadai vasungwe vaende mumatorongo.
Avo vange vari vanorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunhare neStudio 7. VaMavhinga vanoti vatyairi vanoda rubatsiro panguva iyi vavafonere panhamba dzinoti +27 73 521 1813. Ndinokupai nhamba iyi zvekare, +27 73 521 1813. Amai vemutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa vakashaya nezuro mushure mokurwara kwenguva pfupi. Mutauriri webato reMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vakatumira mashoko kuvatori venhau vachizivisa nezvorufu urwu. Muzvare maere vakati ambuya Chamisa vakashaya vari kumba kwavo kwagutu kumasvingo. Munyori mukuru mubazi rezvokuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vakatumira mashoko avo enyaradzo padande mutande reTwitter. Mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vatumirawo mashoko avo enyaradzo. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nemutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlwachayo.
Hongu ichokwadi mai vemutungamiriri wedu, mutungamiriri wevanhu, mai vaPresident Nelson Chamisa, ambuya Chamisa vakashaya nezuro kumusha kwagutu.
Mungazivawo here vahlachwayo kuti chii chaizvo chakatora nzvimbo, nekuti mashoko atakaverenga kubva kubato renyu anoti vakangorwara kwenguva pfupi?
Mai vanonzi vakadonha ndobva vatotadza kufema. Ipapo tinonzwa kuti vakazomhanyiswa kuchipatara uko kwavakazonzi hongu vashaya nevanachiremba. Tinoti kumhure kwaChamisa takamirira bato reMDC Alliance chemaini tariro tinemi marwadzo ese munguva yakaoma kudai.
Mungati mbuya Chamisa vanga vari munhu akaita sei chaizvo?
Tinozviziva mai vanga vari gamba guru, gamba rakati zvarira gamba. Mai vaipa vanga vari chipanga mazano, vanga vari mai weparty ese, vanga vari mai vaitipawo gwara sevana. Asi tinoti mai fambai zvakanaka, ndo zvada Mwari. Kumhuri yeZimbabwe tichakuzivisai nekufamba kwenguva urongwa hwekuradzikwa kwambuya Chamisa. Tiri kuronga pamwe chete nemhuri yekwaChamisa kuti tizive zvese zvinenge zviri paurongwa hwekuperekedza gamba redu.
Mungazivawo here kuti vanhu vakaungana kupi pari zvino vachichema mbuya Chamisa?
Pari zvino vanhu vakaungana kumusha kwaChiwara kwagutu. Maadresses ekuno kuHarare hatisati takwanisa kuti tinge tinawo, asi ruzhinji rweZimbabwe rwakananga kwaChiwara kumusha kunova ndoo nzvimbo kwaigara.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlwachayo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vari kutungamira kuratidzira kuchaitwa munyika yose kupera kwemwedzi uno musi wa3rd 1 chikunguru. Vanoti nhasi vari kuendesa tsamba yokuzivisa mapurisa nezvourongwa hwavo hwekuda kuratidzira sezvinodiwa nemutemo wenyika. Mumwe wevari kutungamira urongwa uhu vaJacob Ngarivhume vanoti vaifanirwa kunge vakaendesa matsamba aya kumapurisa nezuro, asi magweta avo akange achiri kuikwenenzvera. Vamwe vezvematongero enyika vanonzi vatsigiri veurongwa uhu vanosanganisira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, vanikosana moyo pamwe nemutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika. Asi mukuru anoona nezvokufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vakaudza Studio 7 nezuro kuti hapana asingazive kuti kutambura kuri kuita munyika kuri kukonzerwa nezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzokumadokero. Nekudaro vanopikisa havafanirwe kungopinda mumigwagwa zvisina shumo, zvikuru munguva ino yelockdown. Asi vaNgarivhume vanoti vacharatidzira murunyararo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naVaNgarivhume pamusoro penyaya iyi.
Mapurisa tinomazivisa nhasi, tiri kutarisira kuendesa tsamba yedu nhasi kundozivisa mapurisa kuti azive iwo kuti tiri kuratidzira sezvatinosungirwa nemutemo. Mutemo bedzi unongotisungira kuti tizivise mapurisa kuti tiri kuronga kuratidzira. Tazivise mapurisa topfure mberi nekuratidzira ndo zvinotaure mutemo saka isu ndo zvatiri kuita nhasi tirikuendesa tsamba tondope mapurisa tovazivisa topfure mberi nekuratidzira harizi basa remapurisa ende uye mutemo haupi simba kumapurisa kuti bvumidzai kana kuti rambidzai mutemo unongoti bedzi mapurisa ngaaziviswe kuti sezvizvarwa zveZimbabwe muri kuronga kuratidzira saka izvozvo ndo zvatiri kuita muzuva ranhasi tozivise mapurisa kuti tiri kuzoratidzira musi wa31 kana vane zvavanozotitaurira vanozotaura tichikurukurirana asi isu pedu patinosungirwa nemutemo tichinge taita
bato renyu vangaribvume retransform Zimbabwe ibato richiri kukura munoona here kurudziro ichitambirwawo neveruzhinji tichitarisa kuti bato renyu ribato richiri kukura
nyaya haizi yebato retransform Zimbabwe uye nyaya haizi yaJacob Ngarivhume nyaya ndeyevana veZimbabwe nyaya ndeyekuti haiwa tese taona kuti upenyu hwakaoma ngatiuye pamwe chete tiratidzire iyi inhimbe yemunhu wese muZimbabwe muno haizi kuzosarudze bato haizi kuzosarudza kuti iwe ndiwani unobve kubato ripi inyaya yekuti tose tiuye pamwe chete kuti tigadzirise nyika yedu yeZimbabwe saka vana veZimbabwe vari kutsigira mapato makuru anopikisa ari kutsigira kunyange vari kuzanu PF chaiko vari kuuya vazhinji vari kundibata vachiti aiwa maita zvenyu mataura nyaya iyi vangarivhume nekuti tanga tatambura tanga tashaya kutoita sei saka maZimbabweans ese vana vemuZimbabwe vese vari kuuya pamwe chete kuti tiratidzire zvine runyararo zvine runyararo hatizi kuzova violent asi kuti tingoti bedzi aiwa zvinhu zvakaipa izvi ngazvigadziriswe nyika yedu yakaropafadzwa ngatigadzirise nyika tipfuure mberi saka vana veZimbabwe havana objection to that havangati nokuti wadaidzira ndinhingi bva ngatisazviita vese vari kubatirana kuti tibude nechinhu chimwe chete
avo vange vari mutungamiri wetransform Zimbabwe uye vari mumwe wevari tungamira kuratidzira kuri kurongwa munyika vaJacob Ngarivhume vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Kroniko rinoti kanzuru yekuta reBulawayo yazivisa kuti haichabhadharisi mari yekurapwa pamakliniki ayo kwevagari vane manyoka kusvika nguva iyo mvura isisadzimwidzimwi. Mukroniko makare mune nyaya yeumwe mukadzi Faith Moyo akabvisiswa faindi inoita zviuru zviviri zvemadhora mushure mokubatwa achinyorera shamwari yake Novesutu Dube bvunzo yeordinary level. Mudaily News mutevedzeri wasechigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vanoyambira zvakare kuti vanhu vari kunetseka vanogona kukonzera mhirishonga nekuti vaneta nekutambudzika. Newsday rinoti kanzuru yeguta reGweru iri kuronga zvokurendesa zvimbuzi zviri panokwirirwa mabhazi paKudzanai Bus Rank kuti iwane mari sezvo kanzuro yasvika pakaoma. Zimlife.com ine nyaya yokushaya kwaamai vemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira miega zvamunofunga.
Apo pastudio 7 ndibhosi Hanzu paBoyera ndinoti izvo zvikutaurwa navatitafadzwa mugwadi izvo ndezvemugodzi matsuro kuti takagara zvakanaka kuno tichinonga nokodze zvironda ngaarege kufarisa izvo tichifane nhamo kuno vaudzei ngavasati jairi.
Makadini pastudio 7 apo ini ndongoda kutaura hangu nemashoko ava mugwadi avo vanotaura kuti kwanzi kwai Zimbabwe mune runyararo muno vutongi hwejekerere ndokupi utongi hwejekerere huri muZimbabwe nokuti ivo vanobva vachiguta nemhuri dzavo ruzhinji dzeZimbabwe ruchitambura president unotonga muzimbabwe wakasarudzwa nevanhu ndoupi nokuti vanongovita vujanyiriri vachijanyirira vana vezimbabwe vasingadi kuti mutongi akasarudzwa neruzhinji rwezimbabwe atonge ngavasataura zvisina nebasa rose vamugwadavo ndiri kuno kusouth africa kuferina futi
mamukase vashamarari vestudio 7 ndinoti kuna ava vamunoti vana mugwadi yavo vazive kuti chisingaperi chinoshura aiva madziva ava mazambuko paachapinda mdc alliance panyanga vachashayiwa kwekunyarira chaiko zvavanotaura havanzwi kuti hazvina kana musoro uye hazvina kana basa chinambo chekuti vagadzirise nyika ivo vari kudya vachiguta isi tichisafa ivo zvavo zvichitovaitira kudiridza zviyo zvavo nemisodzi yedu ndini mudzura pamberengwa panyamonda
maswera sei vashamarari vestudio mose ndiri kuno hangu kubhodha rekuswaziland tinokumhorosai nokutipa nyuzi dzechokwadi ini ndinobvumirana nokuti vanhu ngavapinde mumarodhi kana ivo masoja acho ari kutotambudzikawo vari kuguta ndo vari kumusorosoro vesa vari kutumwa mumarodhi vachirova vanhu vachiuraya vanhu havana chavanowana vari kutambura mapurisa iwavo ari kutotambudzika asi kuti vari kutumwa zvinhu zvakaipa kuti vaponde vanhu vachiuraya vanhu saka indinoti kupinda murodhi ichokwadi ende ihemeni ndinobvumirana nazvo ini pano
akadi vashamarari vedu vestudio 7 tinokukwazisai mose hatingataure nemazita nekuti makawanda tingapedzera vamwe nguva tinoda kuyambirawo uyo anonzi tafadzwa mugwadi uyo tafadzwa mugwadi uyo tibvumidzei kumutendeka chigunwe pamhanza kuti mugwadi tafadzwa usazvinyepere kuti emasoni newe makasarudzwa usade kunyepera vanhu zviri kutaurwa naachamisa ndizvo iwe uri kudya uchiguta vana vezimbabwe vari kutambura iye zvino tiri kuona sidhi chaiyo yechibage iri kuita mari yatisingatombozive iwe mugwadi uchishama muromo wako wepasi nepamusoro uchitaura zvisina maturo saka usati kurwadziwa kwedu vana vezimbabwe ka iwe uchikuita advantage wazvinzwa toenda kune vesekai nzenza musanyepere kuti hanzi zvakati tichamutsa zisco stiro hamuna chinhu chamunombomutsa muri kutotitambudza vana vezimbabwe mari dzekorona chaizvo chaizvo madya magowana but vanhu vari kufa iye zvino tungwa kuti kwafa munhu ane 21 years munhu ane 21 years iye angadai ari kurarama dzimwe 50 years hamheno but imi iyemi muri kudya mari dzevanhu kubva kuchipinge muchirarama nadzo muna tinyarawo mwari achakutongai musafungidzira kuti muri kutaura mashoko akanaka kana maona musina mashoko akanaka ka bheta mubve pastudio 7 mungozvigarira kudzimba dzenyu ndapedza vashamarari nowana wezimbabwe wese tiri kutambudzwa newana wa zvichapera chete
makadini makadini mose pastudio 7 tinofara nechirongwa chamunotipa munotipa nhau dzechokwadi ini ndiri kutaura ndiri kuno kusouth africa kupretoria zvinonzi angobva kusouth africa ndiye auya aine chirwere ichi abva kusouth africa ndiye auya aine chirwere ichi machaina chaiwo vanga vachikwira nekudzika kusha kwavo vachihurumende yemuzimbabwe yadi kumbounganidza machaina ese yotanga kuvatesta machaina ese vanga vachiita bhizinesi ndo vari kuita bhizinesi navo ese otestwawo vanhu voziva tizive chirwere chakauya nemachaina ichi angodai aenda kumozambique kubotswana kuri kutsvaga kurarama hazvina chakamboipa asi machaina madiko aunganidzawo amuinawo tinoziva kuti munaada chaizvo nhasi machaina akufura vanhu vave marema nyaya iyoyo hazitaurwe munovharidzira nekuti ndimi munoenda kuchina ikoko naivo vari muzanupf ndo vanga vachiendako kuchina ikoko zvevanhu vabvo kuchina vari muzanupf vese vakuru vemuzanupf vese nevana vavo vakanotora usati vaita lockdown overseas vachidzidza ikoko vachigara ikoko ngavatestwe mosopapanhepo tizive
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai, 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 muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki che The Connection na 8 PM. Nasi muchirongwa tirikutarisa nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nevanopikisa mukupera kwemwedzi uno. Semaunirenyu, pane zvingabuda here mukuratidzira uku zvingazobatsira vechidiki? Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM muineni Maikove Manherwano.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bepa naure Daily Beast rinoti waimbovasawira nechipangamazano chemudzimai wemutungamiri wenyika vaDonald Trump muzvare Stephanie Winston Wolkoff. Anyora bhuku pamusoro pehushamwari hwake nemudzimai wavaTrump amai Melania Trump. Bhuku iri iro rinonzi Melania and Me rinotarisirwa kutanga kutengeswa musi wa1 mwedzi unouya. Stephanie Wolkoff akange ari sawira yepadyo waamai Melania Trump uye akabatsira mukuronga zvakaitwa pakutoreswa mhiko kwavaTrump kuti vave mutungamiri wenyika. Bhuku iri rinonzi harina chakanaka chariri kutaura pamusoro paamai Melania Trump sezvo richinzi rinovashora zvikuru uye richitaura zvizhinji zvange zvisingafanirwi kubudiswa pachena. Iri rava bhuku rechitatu mumwedzi miviri rinotaura zvisinganyanyi kufadza mhuri yavaTrump. VaTrump vakaedza kumisa mamwe mabhuku maviri vakatadza apo nyaya iyi yakaendeswa kumatare edzimhosva. Zvinotariswawo kuti bhuku iri Melania and Me richaendwawo kumatare edzimhosva risati rabudiswa. Panda and the Black Eagles nekambo kavo Soweto. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pavapfumbamwe. Old Truck Drivers Foundation yemuSouth Africa inonzi yatanga zvekare kurwisa vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Amai vomutungamiri weMDC Alliance vane zvonchamisa vanoshaya. Vari kuronga kuratidzira pakupera kwemwedzi uno vanoendesa mapepa avo kumapurisa nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Danonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.